Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mumbeshora, vaKeith Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuhurungwe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe sachigaro weZanu PF, amai Opa Muchinguri munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMatibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasibarashe Mbenge Gwii. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weveruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vari kuvanhu vane hope nekuti mabisaisonini tane hope. Hazvisiri zvo zvakutaura zvokuti baiginya ndingeti vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi, takafokasa nevanhu vari kunyanya tarisa neegemanidzi vari kuita oketa kuvana ichidi madhara we82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years t now tatenda taona kushanda kwavo zvose zvavanoitata zvino.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzoti tasununguka kumashure kwesoko vanhu vangu vasina kusununguka kuratidza zvavanoda iko zvinezvi kukataa vanhu vafree even kusei mumakombi vasingacheukecheukise zvazaa zviripo.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZanu PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handisi pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, sanga tibofambai tichionawo zvimwe, tikwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Wafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndaingoziva Mugabe ndiyeye. Izvozvi tinavana Mutsvangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fanhadika, at least tikamboonawo haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZanu PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.